Mangwana nakana kwa tereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi, uri musi wechitatu, kurume 7, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votumira vateedzeri vavo kuZambia nekuJapan mukuedza kusimbaradza nyaya dzekudyidzana. Kuramwa mabasa kwavana chiremba kuenderera mberi sezvo pasina chiri kubuda muhurukuro nehurumende. Munyori mukuru munyadzi zvekudyidzana nedzimwe nyika muhurumende yeAmerica vaRex Tillerson voshanyira dzimwe nyika dzemuAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira nhumwa kuJapan neZambia, ukowo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kuRussia vaSergei Lavrov vari kutarisirwa muZimbabwe nhasi. Mumwe muteedzeri wemutungamiri wenyika General Constantino Chiwenga vakatumwa kuZambia nemashoko kumutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu. Mumwe muteedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vari kuJapan uko vakanoita musangano nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vaShinzo Abe. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muJapan raburitsa mashoko richiti vaMohadi navaAbe vakataura nyaya dzekuti munyika yeZimbabwe muitwe sarudzo dzakachena, nyaya yeNorth Korea yezvombo zvemhando yenyuclear, vachitenderanawo kuti vose vachatambira zvisungo zveUnited Nations panyaya yeNorth Korea. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition tikatanga nekuvabvunza nezverwendo rwekuJapan urwu.
Chekutanga vaZulu ndechekuti kutenderera kana kumbeya mbeya kuri kuitwa navaMnangagwa nemakurukota avo epamusoro vanosanganisira ivo vaMohadha navaChiwenga pane dzimwe nhambo inhau yekuti pachirungu vanonzi vari kutsvaga legitimacy. Inhau yekuti mukati nemusoro yavo vanoziva kuti zvakaitika zvinogona kunge zvaiita sezvatambirwa pasi rose, asi pasina tsanangudzo inobva mumiromo mavo vachitsanangurira ivo vanofungidzira kuti vakakosha pasi rose, kutanga nemuno musadhiki kuenda kune dzimwe nyika dziri muAfrica tichizopfuurira tichiendawo kunyika dziri kure. Kunge vatotsanangura nemuromo wavo dzimwe nguva zvicharamba zvichivakurira kana kuvaneta kuti pange pachiwanikwa inonzi legitimacy. Sezvinoivo mukufamba kwavari kuita ikoko uko, shoko riri kuramba richisumudzwa, ivo vachirisumudzawo zvakare vachisimba naro. Tinodaira kuti vanosimba naro muzvokwadi nekuti vanoda kuzviita. Inyaya yekuti munyika munofanira kuita sarudzo dzakachena, munofanira kuita sarudzo dzisina mhirizhonga, sarudzo dzinoti ahwina pasava neanozopikisa. Izvi zviri kutaurika pada vachizvitaura ivo kana vachizviudzwa, zviri kutaurika nenhau yekuti pasi rose panozivikanwa kuti hurumende dzinopinda pazvinzvimbo kuburikidza nekusarudzwa nevanhu pasina kumbunyikidzwa, pasina kurohwa, pasina kutyikidzirwa, pasina kuurawa. Saka izvo zviri kutozivikanwa kuti hurumende yavaMnangagwa kunge ichitozonzi inzi toti yaenderera mberi, inzi yaenderera mberi iine inganzi legitimacy pachirungu, panofanira kuti tikasarudzo. Saka nyaya yesarudzo dzakachena, nyaya yesarudzo dzakanaka, nyaya yesarudzo dzisina bopoto, nyaya yesarudzo dzisina tsvimbo mugotsi inyaya yavachiramba vachiudzwa, uyezve nyaya yavanofanira kutoita potse potse kugara vachiudzwa kuti mukazodzokera mukanodira, mukazodzokera mukaita zvisizvo zvamuri kutaura, zivai kuti shoko renyu tichakubatai naro pambiri apo.
Tiri kuonawo kuti gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia vaSergei Lavrov vanenge vari muZimbabwe nhasi. Kudyidzana kweZimbabwe neRussia kwakakoshawo sei semaone renyu?
Kana muchirangarira imi vaZulu, pane kumwe kushanya kwakapedzera kuitwa na vamugabe vasati vabviswa pachisimba makore mashoma apfuura. Kumwe kushanya kwavo vakatokuita kuRussia. Hatingadedi kunyanya kutarisa nenhau yekuti Russia inyika yakatanga kutyidzana neZimbabwe makare kare kubva nguva yehondo tichitopindana naChina nevamwe chenda takadaro. Hatingatarisi zvedu izvozvo. Tinogona kutotarisira kutotanga kutarisa pakuti kutyidzana kweRussia neZimbabwe kwakanga kuchinyanya kusimbiswa naivo vamugabe pachavo vakatobvako vakauya vakasvikotaurira nyika yese kuti ndava nemamega deals atisati aona zvedu. Asi Russia inogona kunge yanga isina kuteerera vamugabe nekuti pamwe ine zvimwe zvayaitarisirawo zvisiri zvaingotaurwa navamugabe nemuromo wavo. Zvataakuona pano kana Russia yashanya kana Russia ichiuya ichidongorera Zimbabwe hazvina kusiyana nekuuya kwakaita Britain, hazvina kusiyana nekuuya kuri kuita dzimwe nyika vachizodongorera. Kudongorera kwavo vari kudongorera panyaya dzeupfumi, vari kuona kuti kudyidzana panyaya dzeupfumi makambani nezvimwe zvepamusoro chii chingaitika. Saka ndiri kuona sekuti kudongorera kweRussia kuda kuona muzvokwadi kuti zvinhu zvakamira sei vasati vazogadzirisa munyaya dzekuti vodyidzana sei nehurumende yavamunangagwa.
Tiri kuonawo vamabhenge kuti vamunangagwa vatumawo mumwe mutevedzeri wavo vachivenga kuti vange vachienda kuZambia nemashoko avangoti akakosha vasina kuzivisa kuti ndechii chaizvo. Semaonero enyu, kudyidzanawo kweZimbabwe neZambia uku kwakakosha zvakadii? Kwakamira sei pari zvino?
Vazulu, Zambia ndeimwe yenyika dzakakoshera Zimbabwe kunyanyanya panyaya yekuti Zambia inotova pamuganhu neZimbabwe. Saka pane zvakawanda chose kubvira makare kare zvaiitika panyaya yekudyidzana kweZambia neZimbabwe pane zveupfumi chaizvo, kusanganisira pakuti iko pane zvakawanda zvaitobva muZimbabwe zvichienda kuZambia makare kare zvinhu zvichakanaka, kuzoitawo zvakawanda zvaibvawo kuZambia zvichiuya muZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vachitaura vari parunare vari muJohannesburg kuSouth Africa. Vamiriri vana chiremba vachangopedza zvidzidzo avo vari pakuramwa mabasa nezuro vakaita musangano nevamiriri vehurumende wekuedza kugadzirisa makakatanwa aripo, asi vane ruzivo nezvemusangano uyu vanoti hapana chikuru chakabuda kunze kwezvivimbiso zvangogara zvichipiwa nehurumende zvekuti iri kutarisa zvichemo zvavo. Vana chiremba ava vakatanga kuramwa mabasa nemusi wechina svondo rapera vachinyunyuta kuti hurumende haisi kugadzirisa zvichemo zvavo zvinosanganisira mari dzekubatsirikana nguva dzavanoshanda uye kuti varwere vange vachipiwa zvimwe zvikwanisiro zvakaita semishonga. Asi bepanhau reChronicle rinoti kurukota rezveutano Dr. David Parrenyatwa vari kuti vana chiremba vari kuramwa mabasa ava vari kuvhiringidza mashandiro ehurumende itsva. Bepanhau iri rinotiwo Dr. Parrenyatwa vakati hurumende iri kutarisa zvichemo zvavana chiremba ava. Mukuzeya nezvematambudziko ari kusangana naana chiremba, Tabata mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mkoli Singwenya.
Nyaya iripo ndeyekuti vana chiremba vari mamemba yatinoti Zimbabwe Hospital Doctors Association vasvika pakuwirirana kuti ngatisvike panguva yekuti tikande mabhadza pasi kusvika hurumende yanzwisisa zvichemo zvedu. Vana chiremba vanga vachinyanya kuchema nekuti zvipatara zvinenge hazvina mishonga uyezve vanhu vachona vari kurapwa vari kunzi vatenge mishonga yavo yega. Izvozvo zvichizonetsa kuti tambe tichiona varwere zvakanaka-naka nekuti vamwe vachona havatorina mari yachona yekutenga mishonga yacho. Saka tanga tatiwo hurumende ngaiite ichiwedzera mishonga iripo pachipatara kuitira kuti tirambe tichienderera mberi nekubatsira varwere vedu. Tikazoenderera mberi futi tikaudza hurumende kuti machiremba akushanda anenge mashoma because hurumende yakafukidza recruitment yemadoctors. Saka tanga tatovakumbirawo kuti tokumbirawo kuti muwedzere namba yemachiremba ari kushanda muzvipatara izvi. Tikataura futi nehurumende kuti tikuda kuti vatibatsirewo nekuti vataure kuti vana chiremba chaizvo vafanira kushanda zvenguva yakareba zvakadini because taona kuti kune machiremba anogona kushanda kana 36 hours dzakatedzana vasina kumbozorora. asi mari yekuzoshanda izvozvo zvakaitwa sezvo haisikuya. Ini pane nyaya yatinoti on call allowance yekuti chiremba kana vari pakoo vachiona mapatients kwenguva yakatsvede. Varivo vari kutoadmita mapatients nekuita sei vanofanira kubhadharwa allowance yavo yange yakamira padollar 50 per hour. Zvichireva kuti paconsultation imwe chete 30 minutes chiremba vanenge vachiwana iye yatinoti 75 cents transfer isiri tombori cash. Mari iyoyo tanga tawirirana muna 2014 hurumende kuti ichawedzerwawo but haifati yawedzerwa kusvika paamaunti yatanga tawirirana.
Saka ndezvipi zvipatara zvakanda mapadzi ndezvipi zvipatara zvina vana chiremba vakanda mapadza pasi kusvika pari zvino?
Ngati macentral hospitals ese ndilo United Bulawayo hospitals apari Renato hospital Harare hospital nechitungizwa hospital nemamwe maprovincial hospitals akawanda anosanganisira Marondera provincial Gwanda provincial Mutare provincial nemamwe akawanda madistrict ezvipatara izvozvo akawanda wanda. Saka zviri kutoratidza kuti inyaya iyi iri kutonetsa vanhu vakawanda wanda because chero kumadistrict ikoko vari kunzi vana chiremba vari kupuwa $16 yekunzi washandira kumusha wabvapa central hospital of which tiri kuti rural allowance iyoyo hainyatokwani kuti ibatsire chiremba kuti vakusisewo sezvo vari kumusha zviri naniwo kuti vari kupuwa kushini yemari yakati.
Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr Mxolisi Ngwenya vari parunare kuBulawayo. Zvichakadaro tiri panyaya imwe cheteyo. Jonga Kandemiri weStudio 7 aitawo hurukuro nemunyori anoona nezveutano MDCT uye vakambovawo gurukota rezveutano muhurumende mubatanidzwa Dr Henry Madzorera.
Tine urombo zvikuru kuvana veZimbabwe kuti tiri kuramba tichidzokera panzvimbo yakadai. Nzvimbo imwe cheteyo yekuti machiremba vanoramwa mabasa votiwa zvimapromise pano nepapo vodzokera voona mapromise aya asingazadzisi zvakare voramba mabasa. Kune su maordinary people vanhuwonje tiri mutsiti tetida kurapiwa itaona hunge tinoziva zvinoitika kana machiremba vachiramba mabasa. Vanhu vanofa vasingafaniri kufa. Vanhu vanobviswa muzvipatara nguva yokubuda yekudischarge vaisati yasvika. Tinorasikirwa zvikuru noupenyu ende yatofanira kuziva sevana veZimbabwe ndechekuti izvo health yevanhu health yenyika ndiyo inonzi ikonomi yacho. Kana kusina vanhu vari health munyika vanhu vasingakwanisi kurapiwa pavanenge vakuvara vasingakwanisi kurapiwa pavanenge varwara ikonomi zvino tinokurudzira hurumende yedu tisarambe tichingoita izvozvo zvagonzo nachingaizvo kungo nhasi kwaitika strike mangwana kwaitika false truth mangwana kwaitika strike. Hazvina kururama kuvana veZimbabwe vanove ndo vanopedzisira vaakufa nokuva disabled nemhaka yeurwere husingarapiwi.
Tinoona kuti muna 2014 hurumende yakambovimbisa kugadzirisa zvimwe zvezvichemo zvavana chiremba ivava. Chii chiri kuita kuti kusvika iye zvino makore mana pasina chafamba?
Handifungi kuti hurumende inonatsa kunzwisisa ukoshi hweutano hwepopulation yedu hwevana vemuZimbabwe. Kana tinda panyaya dzezvinhu zveupfumi kuumba nyika nemabasa ese munyika muno dei vainzwisisa vaizvipa purayoriti yepamusoro. Mapromisi iwayo akamboitiwa haana kuzadziswa. Saka izvino vana kana vaakudzokera pastrike nyange tikada kuvanyengetedza tichitaura kuti hatinogadzira zvakati zvakati unoti ko makambotadza kugadzira sei ma2014 patakambowirirana paya. Chechipiri ndechekuti kana vanhu vachinge vawirirana vakagadzirisa zvishoma ngavazive kuti it should continue kunge munhu ari kukwira masteps ngazvirege kumira tomirira next strike. Aiwa gore negore ngatigadzirisei tichiimprova maconditions of service ana chiremba ava toreka kuti tagadzirisa muna 2014 tomira 3-4 years voita strike futi tozotita kugadzirisa. Aiwa ngazvigare zviri papfungwa dzedu kuti izvo every year gore negore tofanira kutogadzirisa maconditions of service ana chiremba.
Imiwo sebato zvii zvamungakurudzira vana chiremba pamwe chetewo nehurumende kuti dambudziko rikasike kugadziriswa?
Ndotanga nehurumende panguva yeinclusive government takabuda neanigati urongwa hwokuita yatinoti universal health coverage. Universal health coverage inoreva kuti izvo munhu wese wese nyange ari kureseva kupi ari kudotito ari kupi kujocholo anofanira kukwanisa kuaccessa health care zvakanaka health care nemhando yepamusoro
tikaita urongwa uhu tinange tapedza tichimirira navanhu vese munyika kuti ngapave neurongwa ihwohwo kunganidza mari igare iripo vanhu kana vakuenda kunorapiwa vasabhadhare vana dhokota nananesi nevamwe vese mahealthcare workers vabhadharwewo zvakaenzanirana nemashandiro avo urongwa ihwohwo huripo hwakanaka asi hauna kutevedzerwa zvino government iyi yakapinda muna 2013 yaakutoda kuzoparadzwa maelections aakuuya hapana chavati vaita nenyaya yeuniversal health coverage kurudziro yedu ndeyekuti izvo ngandei pamberi ndozvakawirira neworld health organization united nations ikaendosa izvozvo kuti nyika dzese ngadziende mberi pakuda kuva self sufficient panyaya dzehealth kuna nachiremba handisati ndanatsa kunzwa kuti kugadzirirwa kwakamboitiwa ndekupi vachiadreserwa maconcerns avo but tongokurudzira kuti aiwa tiri vanhu vanorapa vanhu munhu akasiyana nemhuka tinokumbira kuti vangoedza kubata nehurumende iripo iyoyi vaedze kudzokera kumabasa vabetsere vana vezimbabwe yatova nyaya yekunzwira vana vezimbabwe tsitsi
avo vanga vari munyori anoona nezveutano mubato remdct uye vakambova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa dr henry madzorera vari parunare kukwekwe najonga kandemiri westudio 7 Kambani yekutanzania yebakresa iyo yakashandisa mamiriyoni anodarika makumi maviri emadhora kumutsiridza kambani inogaya hupfu yeblue ribbon foods iyo yainge yaparara inoti ine urongwa hwekutanga nepenyuro yeterevhizheni muzimbabwe uye iri kurukura nehurumende kuti iwane rezinesi godwin mangudya anoti panyaya inotevera
Mukuru wekambani yeBlue Ribbon Foods muZimbabwe vamune Bagresa vanoti zvichitevera kubudirira kwebasa rekambani yavo rekugaya upfu nezvimwe vane urongwa hwekuvandudza mabasa avo muZimbabwe nekuita mabasa akaita sekugadzira mukaka kubika chingwa pamwe nekutepfenyura paterevhizheni vaBagresa vanoti kambani yavo ine chikamu chekutepfenyura chinonzi Azam Media uye vari kuda kutanga nepfenyuro muZimbabwe kana vachinge vangopiwa mvumo yekuita izvi vaBagresa vakauza gurukota rezvemaindustry vamike bima avo vainge vashanyira muzinda wekambani iyi kuti vanogona kutanga kutepfenyura nguva ipi zvayo kana vachinge vawana rezinesi
The Bakresa Group owns a pay TV called Azam Media, which we intend to...
Kambani Bakresa Group ine nhepfenyuro yepay TV inonzi Azam Media yatiroda kuvhura muno. Naizvozvo tiri kutaura nebazi rezvokuburitswa kumashoko, uye tinobva taenda pamhepo kana tikange tangopiwa mvumo.
Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti chingave chinhu chakanaka chose kuti nepenyuro iyi ipiwe rezinesi vachiti izvi zvinopa zvizvarwa zveZimbabwe mukana wekunzwa nekuona nhau dzakasiyana-siyana vativo vanofara chose nenyaya yekuti terevhizheni yekwese yekambani yeEconet yavewo kutepfenyura munyika hatina kukwanisa kutaura nebazi rezvekuburiswa kwemashoko muhurumende kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi Vabima varumbidza kambani vachiti yakauya kuzosima mari yayo munyika kunyange hazvo paiva nemutemo wezvekupa masimba munyaya dzeupfumi kuvatema vemuno weindigenization act vati sekambani yemuafrica hurumende yavo yakaona zvakakodzera kuti mutemo uyu usashandiswa pakambani iyi uye vanofara nebasa rairi kuita
vakatarisa kumberi vakaona kuti zvange zviri zvinhu zvichavabatsira kumberi kwatinoenda kuti vainveste vakauyisa vakapinza mari inokwana 21 million kumutsidzira kambani ino vachitenga michina mitsva vachivaka zvepatsva zvaitika kuti iko zvino izvi vakwanise kuchibuisa maproducts avo atatisingamboni ngwerewere chibataura nezvimwe zvakadaro saka tinotenda iko zvino izvi kuti kambani yakadzoka zvekare yaakufamba yaakubatsira kwete vashandi vaiva nayo 150 yaakapamhidzira zvevamwe vashandi kuti vaite 300
vaBakresa vanoti kambani yavo iri kurongawo kutanga kubika chingwa chaive nemukurumbira chaimbobikwa neBlue Ribbon Foods chearoma vanotiwo vane urongwa hwokugaya upfu neflower vachitengesa mudunhu resadek senzira yekubatsira nyika kuwana mari yekunze. Kambani ye Blue Ribbon Foods yange yaparara nezvikwereti yatovhara uye yakatanga kushanda zvakare muna 2016 mushure mekuuya kwekambani ye Bakresa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Varex Tillerson, kutanga nhasi vanenge vashanyira nyika shanu dzemuAfrica murwendo rwakanangana nekusimbaradza nyaya dzekutengeserana, kurwisa vanopfurikidza mwero uye kukurudzira utongo hwejekerere. VaTillerson vari kutarisirwa kuenda kuChad, Djibouti, Ethiopia, Kenya neNigeria, asi havasi kushanyira nyika dzekuchamhembe kweAfrica. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reElizabeth Glazer Pediatric AIDS Foundation, Dr. Roderick Machekano.
Rwendo rwaTillerson runoratidza kuti vanenge vanongova nechinangwa chekufambisa zvinhu zvavo zveAmerica chete, handiko kuti chinangwa chavo ndechekuti dai vatarisa manyika dzakawanda dzavanokwanisa kukurukura nadzo.
Ko, tichitarisa hurumende yavaTrump muchienzanisawo navaObama, munoona paine musiyano wakaita sei pakudyidzana neAfrica?
Chete, vaTrump zvavo vachangopinda mukutonga, asi tingati vaane gore vapinda pachigaro. Asi pari zvino hatisati taona kuti vaTrump vane hanya neAfrica zvakanyanya zvokuti vangava vanotarisira kuti vangada kubatsira nyika dzedu dzemuAfrica. Nokuti kana tichitarisa vaObama, tinoyeuka kuti vakashanyira nyika dzekuAfrica dzakati wandei maererano neyatinoti aid yanga ichipuwa neAmerica, yakaramba ichingori yanga yaka ichitevedzera zvanga zvichiitwa navaBush. Kunyanya munyaya dzezveutano vakaramba vakamaintaina that. Asi pakapinda vaTrump pakatombova nekushushikana kukuru chaizvo, pavaida kukata kuti vareduce mari inopiwa kunyika dzeAfrica dzichinangana kunyanya nezveutano, nyaya yechirwere chemukondombera. Saka vaTrump hatichatsoona kuti chinangwa chavo pakuda kubatsira Africa chiri papi, hatisati chabuda pachena. Pamwe vachachinja zvavo, asi so far hatisati taona kuti vane Africa pamwoyo pavo.
Asi tichitarisawo kutengeserana nenyika dzakaita sana China, totarisawo kuEuropean Union, kuAmerica haizosaririre here ikadududza panyaya dzekuti nyatsoita mushandira pamwe kana kudyidzana nenyika dzemuAfrica idzi? Nekuti kamuAfrica vakawanda vanoti tichitarisa musika ndo nyika inotarisirwa nenyika dzakawanda kuti ingatengeswe zvinhu zvakawanda mune ramangwana, nekuti vanhu variko kuAfrica kwacho vakawanda ndevechidiki.
Izvozvo ndo zvinhu zvavasiri kuona manje. Apa tichitongotarisa zvehurumende yavaTrump, mainterest avo haasi va anoratidza kuti vari kutarisa pamberi sekutaura kwamuri kuita. Asi patakamboenda kune umwe musangano wakanga uchiitwa neveCongress, tichinzwa iwo maseneta achibvunza vanga vauya, pakauya vana vapiti nana vachamisa vachivabvunza, vaida kunzwisisa ivo kuti izvo China chii chairi kuita munyika yeZimbabwe, zvichireva kuti mamwe maparts government kana kuti tingati evanotonga iyo Congress neSenate vanoda kuziva kuti izvo dzimwe nyika dziri kuitei muAfrica, vari kudyidzana nevamwe sei. Asi tichitarisa kuona kuna vaTrump kuti mapolicies avari kuproposa at the moment, hatisi kuona achinyatsobuda pachena kuti vane chinangwa chokuda kudyidzana nesu muzvirongwa zvavo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Roderick Machekano, vari parunare muno muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kusawirirana kuremDCT pari zvino kunodzosera kumashure zvinangwa zvevaimbova mutungamiri webato iri mushakabvu Morgan Tsvangirai. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
MDC mune makakatanwa pakati pavaNelson Chamisa namuzvare Tokozani Kupe, avo vari kutatsurirana nyaya yekurwira hukuru. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano reWomen in Politics Support Unit kana kuti WIPSU muzvare Sakile Sfelani vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika muMDC pari zvino zvinodzosera shure nyaya dzeutongi hwejekerere hwairwirwa navatsvangirai.
ngavagadzirise zvinhu zvekumba kwavo ende ngavazvigadzirise vachitevedzera mitemo yezvinhu zvekumba kwavo hatidi kuona because zvakangofanana sekuti vakapiwa nguva yekuti vatonge sevanhu vase vatongi venyika munenge makuchinja here mitemo yenyika every other day munenge makuchinja here magariro atinoita every other day tinoda kuona vanhu vachitevedzera mitemo iripo uyezve pavanoichikora mitemo yacho tichiona kuti no pavanoichikora vanogadzirisa vachigadzirisa zvisina zveukakatidzana mukati zvisina zvemirishonga mukati
imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika wevashanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition muzvare Memory Kadau vanoti vatsvangirai vakaedza pose pavanogona napo kubatanidza vanhu mubato ravo kuburikidza nekuumba MDC Alliance vati chave kudikanwa ndechekuti vanhu vari muMDC vaite chinhu chimwe chete kuti zvairwirwa navatsvangirai zvienderere mberi
Ini kufunga kwangu zviri kuitika izvinorwadza zvinoshungurudza nokuti vatsvangira yazvirizvo zvavaimiririra semutungamiriri webato reMDC vaimiririra zvinhu zvakawanda ine democratic society uye zvekurwa kwatiri kuona kune mhirizhonga zvinokwanisa kunge zvichinge zvichitoshoropodza legacy yavatsvangirai zvichishoropodza zvainge zvichimirirwa navatsvangirai semutungamiriri webato removement for democratic change
Asi muzvare Sifelani vati mukuita zvataurwa namuzvare Kadhau hapafanirwe kushandiswa mhirizhonga sezviri kuitika muMDC mazuvano zvavanoti zvave kuita kuti vanhu vakawanda vasave nechivimbo chekuti muMDC mune vatungamiriri vakatwasuka
chekutanga sekuona kwangu ndechekuti izvo kana pane munhu ari kunzi ndiye munhu asimudza mhirizhonga mumba kana kuti kumusangano kana kuti kubasa handiti vanhu ivavo ngavazivikanwe ngatiregei kuita mazuva ekuti chinzi vari kungofereferterwa kuti ndinhingi kana kuti ndinhingi vanhu ivavo ngavatokwe ngapaite process iri kuoneka inoonekera pane ruzhinji kuti shuwa akabatwa nemhosva yakati tigoona vanhu ivavo vachipihwawo mapenalties anobuda pakukanganisa runyararo runenge huripo
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika wevashanda nesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesani Ntungagwa vanoti kunyange hazvo vatsvangirai vaive negwara ravaitevedzera pane zvimwewo zvavakatadza izvo zvava kubuda kuburikidza nemhirizhonga iri kuitika iyi
angade kuti titarise legacy yatsvangirai nokuti iwo pamuhondo vakatoti kanganisei Atsvangirai havaifanirwa kutemba process yekusarudza maVP ndo mafungiro angu inini. Kwaingodzokerwa kuprocess yeCongress. Hatisikuriwa kuti kupe kana chamisa pana ngari nani. Famonzo raSecretary General zvagara zvinozikanwa pati inogona kuiswa muoko maSecretary General muchiri kugadzisa leadership.
Asi vanTungagwa vanowirirana muzvare Kadhau kuti kana MDC ikabatana inogona kukunda musarudzo dzegore rino
kuita zvinyekenyeke kana kusina kusimba kuona kwangu hapana zvachinja MDC inogona kungopinda maelections ichitungamirwa naachamisa ichitungamirwa naakupi kana iri mumaoko aSecretary General vamonzora asi chandokuona ndechekudai izvi nguva yemakakatanwa yaakutopera taona headline chinzi vachamisa vada kuenda kumatibeleni kuti kuna disaster rally atiziye kuti zvati zvapiwa here go ahead kuti zviitike
apo mhirizhonga iri kuramba ichienderera mberi mubato iri vakawanda vanoramba vachifunga pamwe nekudemba kuti dai vatsvangirai avo varere murinda ravo kwahumani kwakubhuhera vachiri vapenyu dai zvakadai zvisiri kuitika ndakamirira Studio 7 muHarare ndiri Thomas chiri pasi
Sezo, nguwa edi ya pera, rigaitimbo tarisa msure na uzanasi. Mutungamiri wenyika vae masomulangagwa votumira vatezeri wao ku Zambia neku Japan. Kuramwa mabasa kwa vana chiremba kuendera mberi, sezo pasina chiri kubuda munaurirano dzavari kuita ne hurumende. Munyori mukuru munyadzi zvekudyidzana nedzimwe nyika muhurumende yeAmerica vaRex Tillerson voshanyira dzimwe dzinyika dzemuAfrica kutanga nhasi vateereri musakanganwa kuti tichaenderera mberi tichitarisa makakatanwa ari muMDCT nenguva dza7 nhasi tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti muswere zvakanaka ndokusiyai maoko antungamiri nkomo munhau dzeIsindebele